Mwe mwana wa vastole Dr. Sifiso Stole Baro vauza Studio 7 kuti vanotambira zvaitwa nehurumende uye mhuri yakagadzirira kutambira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mangwana apo vachadzika kuchipinge kunopa zviri pamutemo ruremekedzo rwegamba rehondo yerusununguko nekuisa maruva paguva ravastole.
Tiri kuitwa negovernment vachiitira mhuri yekwastole nababa Stole vakasoshaya kare. Tiri kuzviona zviri chinhu chakanaka nekuti hai pavakashaya baba Stole havana kuuya kuzotichemera. And yet tinoti kana kwafiwa panochemerwa mhuri. So zviri kuita kuitwa nehurumende mangwana tiri kuzvibvuma.
Stole Baro vati kutambira zvaitwa neZANU PF nehurumende hakurevi kuti mhuri yavo yava nhengo dzeZANU PF.
Kuuya kwavari kuita igovernment procedure, saka zvisatorwa nokuti ZANU ndonga yajoinana neZANU PF. No, hazvisizvo. Vari kungoya kuzochema. Tiri kuti after vachema then toona kuti tiri kuendera mberi neipi nzira. Tinotenda chaizvo kuti government yapedzisira yazvirangarira izvozvo kuti zvakasarira kumashure.
Vanhu vaningisito avo vakava mutungamiri wekutanga webato reZANU PF parakavambwa havana kupiwa ruremekedzo rwegamba nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe uye vakadzingwa mubato iri vachinzi vaiva mutengesi. Asi vaMnangagwa vakazobvuma gore rapera kuti vaStole raive gamba renyika kunyange hazvo vakambopesana maonero nevamwe vatungamiriri munguva yehondo. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa neZANU PF hazvina chimiro nekuti yakagara yavarasa kare.
Izvo zviri kuitwa navaMnangagwa mangwana zvokundopa ruremekedzo rwegamba renyika kuna vanhu vanenge Stole hazvina kutsiga nekuti vava kutsvaga kuvhotegwa musarudzo gore rinoiri nokunoita zvinhu zvakadero. Ndiona sekuti kusatora zvakadzama kukosha kweupenyu hwavanhu vanenge Stole nebasa ravakaita munyika munomu.
Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba kanawo mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi. Asi imwe nhengo yeboka revechidiki muZANU PF vaPeter Matange vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoremekedza magamba ese enyika.
Tichitarira chiitiko icho chinova chiitiko chikuru chiri kuitika mangwana kunzvimbo yeFreedom Farm panova pakaradzikwa gamba guru renyika ino. Vanovazvevo vakavamba bato guru rinotonga munyika ino, bato reZANU PF.
VaStole vakaberekwa muna Chikunguru muna 1920 vakasarudzwa kutungamira bato reZANU PF raipikisa hurumende yeRhodesia muna 1963. Vakazobviswa pachigaro ichi muna 1975 vakazoumba bato ravo reZANU Ndonga. Pakawana nyika kuzvitonga muna 1980 vaStole vakambotiza munyika vachiti vaityira upenyu hwavo vakazodzoka muna 1992. Vakazosarudzwa kuve nhengo yeparamende yedunhu reChipinge kune vekumusha kwavo vachimirira bato ravo reZANU Ndonga. Vakazoshaya muna 2000 vakaradzikwa kupurazi ravo reFreedom Farm riri kuChipinge. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangucha.